aiwa zviri kufamba zvakanaka iye zvinoizvi tangatiri munzira kuuya kugweru kwatinonzwa kune show yekutanga saka vanhu vari kufara zvikuru nokutiona takaona vakawanda vakatimirira paairport vakawanda saka tinofara zvikuru kuti vanhu vari kufara kuti tambodzokawo kumusha tizimboshanda tiri kumusha
chinangwa chemabira amuri kuita ndechei chaizvo
chinangwa chedu ndechekuti tinoda kuti tinoda kubatanidza vanhu vanhu vasapesani vanhu vave vanhu vamwe chete tigotarisana nekuvaka nyika tiri vanhu vakabatana tisingaite zvekupopotedzana kana zvebhoka mupopoto tombosiya izvozvo nyika iyi ndeyeduka ende inyika yenhaka inyika vana vedu zvizukuru zvedu nevachauya ndo nyika yavo iyoyo tinenge taenda saka tinoda kuti vanhu vabatani vasaite politics dziya dziya dzataita dzataiona kudhara dzekukandirana matombo nokuita sei sei isi tiri kubva muunited states kwatinoonawo utongi kuti kana ichinzi democracy munhu ane kodzero yekuti ataure zvaanoda nokuti icitizen yenyika iyoyo kana kutaurira leader saka ndo zvinhu zvatinenge tichida kuti tionewo zvichiitika munyika medu.